tingati pari zvino hatina zvakawanda but vazhinji vatataura navo vanenge bari raita the only challenge kuti vanenge vasina magas but tisati tawana anybody wekuzimbabwe akuzi akuwara kana kuti is homeless at this point in time.
Ma tichiteverawo zviri kutaurwa munhau nezvimwe zvatiri kunzwa, muri kuona zvichizopera zvakanaka here?
Yeah, tingati pari zvino mvura yacho yambomira kunaya, hakusina mhepo and taona vehurumende vachishanda zvakanaka kubatsira. Tinoona kuti zviri chikufamba zvakanaka kubatsira vapinda mudambudziko racho.
Taonawo kuti kwakaparadzwa mabhiriji nenzira nedzimba dzakawanda wanda. Zviri kusiya vemabhizimisi nevagariwo zvavo vakamira papi?
Dambudziko raitika kumugwagwa kuti kufamba kwacho kwavakunetsa pari zvino nokuti unenge usingazivi pakashata nepakanaka. Migwagwa mizhinji isine mvura, iri flooded, saka kuenda kumabasa the challenge. Mabhizinesi mazhinji akavharwa, magas station mazhinji akavharwa pari zvino. Dzimwe nzvimbo zhinji hadzina magetsi, saka pane challenge yokufamba. So zvinoafekta vemabhizinesi, zvinoafektawo isinoenda kumabasa at the same time.
Mashoko amungapewo kune zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri munharaunda kuti vazvichengetedzewo panguva iyi ndeapi?
Tingachinokurudzirana kuti check on your neighbor kana wazivawo muzimbabwe inzwa kuti ari sei, kana pane zvaangabatsirikana nazvo tozama kubatsirana so that tobuda mudambudziko iri.